Shiva Shambho Swayambho.
Shambho
Shiva Shambho Swayambho.
Shambho
Shiva Shambho Swayambho.
Gangadhara Shankara Karunakara Mamava Bhavasagara Dharaka. Gangadhara Shankara Karunakara Mamava Bhavasagara Dharaka. Bho
Shambho Shiva Shambho Swayambho.
Bho
Shambho Shiva Shambho. Salve.